zuva iri rine history inotonakidza. Kana vachili celebrate, pane mapresident maviri akazvarwa mumwedzi waFebruary. Vekutanga ndiPresident Washington vaiva ivo first president yeAmerica. America payakawana kuzvitonga kuzere kubva kumaBritish. Wechipiri ndiAbraham Lincoln akazvarwa mazuva gumi after George Washington. Anova ndiye akabatsira kupedza hondo yakanga iripo panhau yeslavery. Saka mazuva aya akatanga ari kucelebrata bhavhatera vaWashington. Asi nekufamba kwemakore razova zuva rekupemberera zvikuru zvakaitwa nemapresidents emuAmerica. Ini mutungamiriri wandinonyanyisa kucelebrata muAmerica ndiva Jimmy Carter. Kana vanoziva history yedu zvekare yeZimbabwe vanoziva kuti vaJimmy Carter ndivo vakanga vari president Zimbabwe payakawana kuzvitonga kuzere. Ndo vakava mumwe vanhu vakaextenda roko rwavo kuti ngatibatsirewo Zimbabwe zvayawana independence kudai. Asi ndanga ndichingotarisawo pasocial media ndikaona kuti ruzhinji rwevanhu kudai zvokuenderana nevanhu vandofollowa inini. Andisati ndaona vari kuti kune mutungamiriri wenyika vaDonald Trump, Happy President's Day, Mr. President, vazhinji vanenge vari kuvanyomba. Andisati ndambonyanyisa kuzviona zvakadai mumakore angu ekugara muAmerica.
Isu vekuZimbabwe tingadzidza chinyi nezuva iri?
Sezvo tava nefomer president, I think zvakakosha kuti tifunge kuti tichazopembedza zvakanaka zvakaitwa navamugabe sei. Ndinoona sekunge ndozvinoita holiday iyi kuti maamericans vanonzwisisa kuti vatungamiriri vavo venyika vaiita zvimwe zvinhu zvakashata zvakawanda kunyanya panyaya yeslavery. Asi vanoziva rimwe chete ravanosarudza kurangarira zvakanaka zvavakaitirwa nevatungamiriri vavo vakasiyana siyana.